grenzen gegangen. Johanna hat wohl in Töpfen den Paar so viel wegnehmen.
Ichi ndechimwe chezvikamu zvakawanda zviri mumutambo weOperation Restore Legacy chinorwadzisa vakawanda mbabvu dzavo nekuseka. Mutambo uyu wakanyorwa naCharles Munganasa uyo anove mukuru wechikwata cheJubilee Arts chinoshanda chiri muguta remumasvingo uyezve ari mumwe wevatambi mumutambo uyu. Mumwe wevanhu vanofadza veruzhinji zvikuru mumutambo uyu ndimuzvare Caroline Magenga uyo anenge ari amai Grace Mugabe. Caroline uyo akazvarwa nekudzidza mumasvingo ndokuzoita zvidzidzo zvepamusoro paMidland State University anoti akatanga kuita zvemitambo ari kuprimary asi akazonyanyozviteedzera mumakore mashoma apfuura. Anoti akatora nguva kuti anyatsokwanisa kuteedzera amai Mugabe.
Munyori anoveye zvekare director wedu atatoti patask yekuti tinotsvaga mavhidhiyo akawanda aiye Grace nemapasi ataita emacharacters ataita, saka inenge iri nyaya yekuramba uchipractisa uchingoona uchirambochiona mavhidhiyo uchiverenga mainterviews esaita kuti uzame kunzwisa kuti angari munhu akaita sei, aiita sei paaitaura nevanhu, aiita sei paaitaura kumarali. Saka taifanirwa kuti tange tazama kumunzwisisa tisati takwanisa kuita this part. And after think about 3 weeks, anga zvaakuita sezvinani.
Ketani Michael Banda ndiye anobuda achitevedzera vaMugabe. Ketani anoti akapinda mune zvemutambo mushure mekukurudzirwa nemumwe munhu waaiziva aiitawo zvemitambo.
Ndakangoitawo last zvekuti pane munhu wandaizivana naye aiacta nemasikota masikota anonzi Mike Zinduru, who actually thought kuti I could be an actor. Akangonditi huyawo umboedza. Then after that ndakatongobva ndatoona kuti chimpostingi chirichi chiripo nokuudzwa namuwana ndakasangana nawo since 2009 and kubva 2009 yokusvika nhasi 2018 I've been with the Masvingo Theatre and Arts Club zvishanda nevanhu akaita sana Mr. Dagi vakandibetsera na Jimmy Miller na uyu wandinonyaushana naye Charles Munganasa.
Ketani ndemumwe anofadzawo veruzhinji nekukwanisa kwake kuteedzera vaMugabe. Anoti nekuda kwekuti vaMugabe munhu anozivikanwa zvikuru munyika nepasi rose, kukwanisa kuvateedzera nemazvo hazvizi nyore.
Maziviro anoita maZimbabweans vaMugabe ukaita zvisingaitina vaMugabe, it's very easy for them to pick it up and say izvo ndicho nhema icho. VaMugabe havatauri so, havafambi so, you would not say this in this situation. So zvakandinetsa kuti it had to be believable. Saka zvairema but saekta tichizwa kakawanda kuti zvinhu zvinotiremera ndo zvatinonyamufarira kuita kana basa chigozha, that means kuti actually have something that's very important to do.
Charles akaberekerwa kwaGutu akaita zvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe. Mumutambo uyu anotamba chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga uye anofadzawo vakawanda achitevedzera matauriro avanoita rurimi rwechirungu. Kunyange hazvo achiti anofara zvikuru nekutambirwa kwemutambo wake, Charles anoti anoudzwa mwoyo nenyaya yekuti hurumende hairatidze chido chekutsigira zvemutambo. Anoti nyaya yekuti masangano anotsigira zvinhu zvakasiyana-siyana nemari ndiwo anonyanyotsigira zvemitambo munyika inogona kukanganisa zvetsika nemagariro emunyika.
Dhona achaya nemari, achandipa mari, andipa mari. Dhona ane zvakawanda zvaanoda kuti ndizvoizi. Ini noti ndagashira mari yadhona zviri kutadzwa itwa nehurumende yedu, ndichaita zvaari kuda. But kana tikadaro manje tauraya culture yedu, tauraya even mastories yedu. Stori yataakutaura haisisiri stori yedu, haisiri nyaya yedu yataakutaura. Tautaura nyaya yani? Tautaura nyaya yadhona.
Caroline anoti kunyange hazvo veruzhinji vane mamwe maonero kuita zvemitambo chinhu chinogona kuraramisa munhu semamwewo mabasa. Anoti shuviro yake ndeyekuti dai aikwanisa kusangana naamai Mugabe onzwa divi ravo uye kuti vanonzwa sei kana kuti vanofungei nezvakaitika.
Industry yokuacta ndinoona sekuti industry isinganyatsonzwisisiwa nevanhu, asi zvinotori zvinhu zvinotoraramisa vanhu, kutorama kutobhadharawo mabills nenyaya yekuita zvemitambo izvi. Ende vanhu tiri kufara nezvenzikonsept kukwana kune vanhu vari kufarira mitambo izvi kunyamboiti. I think kwese kwatikauita tinongodzokera kunotonha inge vachingoti by public demand, vamwe vachiti hatina kuiona, hatina kuiona, dzokai nayo. Saka zvinhu zvinofadzwa kwana uri mutambi kuti at least notisesi
Charles Anoti, nekuda kwemukurumbira waita mutambo wavo, urongwa hwasvika pamusoro-soro hwekuti vaende kunze kwenyika nemutambo uyu. Anotiwo munguva pfupi iri kutevera ane urongwa hwekuburitsa mumwe mutambo une chekuita nesarudzo, achitiwo ane tariro yekuti mutambo uyu uchaitawo mukurumbira.
Mutambo watakatanga uyu mutambo wakadina va tadina kudaro tucharamba tichiuya takashinga takamira nemutambo watirudaita just before ma elections. Pane mutambo watichauya nawo handiti chagoni kuti ndiutaure nezita rawo nekuti mutambo uyu vanyori vakawanda vanenge vandizwa ndichitaura ipapo ndotonyorawo pandava kuda kuzouita ndava kutosvika wamuvanhu but hatizibvumira pano ndozvanokakurumbisa.
Panguva yeutongi hwava Mugabe, mutambo wakaita seoperation restore legacy waigona kurambidzwa kuitwa. Mutambo uyu uri kuita mbiri zvekuti vakawanda vanoti unogona kuvhurira vatambi vavo mikana yakakura uye kubatsira kusimudzirawo zvemitambo munyika. Ambience 4 up, fade under following text. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.